tsungu ndiye wandakaratidza vanhu ndichiti ndiye iye ndokuzondiratidza kuti haaziriye hama dzako wainzi titiri mafrenzi shamwari dzako wainzi titiri mafrenzi aiwa varume ndakamboitwa benzi ndakazopepuka ndinotenda tenzi aiwa ndakanga ndanzwa nekuchirwa mugomwe unge tsungu iyo nyaya yerudo vakomana yambondionesa chitsvuku kuona unge vachingodanana ndizvo zvaindipa shungu mwoyo ndokuzourayiwa neaiuchengeta kuita kunge huku ndaitodanana netsotsi 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 raiva nemaziso kunotsi ai ndirova nemasetimendi ndiwe wakandirasisa asi tainga taita agirimendi wakanga wandibhilivhisa ndainge ndotoona ingejimeni pandakazobata foni yako ndakaiwa naevidensi aiwa ndakanga ndanzwa nekuchirwa mugomwe unge tsungu iyo nyaya yerudo vakomana yambondionesa chitsvuku kuona vamwe vachingodanana ndizvo zvaindipa shungu mwoyo ndokuzourayiwa neaiuchengeta kuita kunge huku ndaitodanana netsotsi 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 raiva nemaziso kunotsi ha zvekudanana wega hazviko ndadanana nemunhu asiko zvekutodanana kutodanana apa ndichidanana ndega zvekudanana wega hazviko ndadanana nemunhu asiko zvekutodanana kutodanana apa ndichidanana ndega tuchuwa wakandiitisa iko zvinoda kutochagana kunotestwa testwa uchandikitisa unenge ndimi type dziya dzekukecha kecha aiwa ndakanga ndanzwa nekuchirwa mugomwe unge tsungu iyo nyaya yerudo vakomana yambondionesa chitsvuku kuona vamwe vachingodanana ndizvo zvaindipa shungu mwoyo ndokuzourayiwa neaiuchengeta kuita kunge huku ndaitodanana netsotsi ndaitodanana netsotsi ndaitodanana netsotsi ndaitodanana netsotsi ndaitodanana netsotsi ndaitodanana netsotsi raiva nemaziso kunotsi ai ndirova nemasetimendi ndiwe wakandirasisa asi tainga taita agirimendi wakanga wandibhilivhisa ndainge ndotoona ingejimendi pandakazobata foni yako ndakaiwa naevidensi